Mangwana na kana kavatereri tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechina Gumiguru 3 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanachiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vakaratidzira zvakare nezuro pachipatara cheparenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavakati kusagadziriswa kwematambudziko avo kuitira kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Sangano rinobatsira vana vechikoro reEducation Matters Africa Trust rovhura chikoro chichange chibatsira vana vanogona asi vachibva kumhuri dzinoshaya. Tichakupaiwo zvinofungwa nevateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vakaratidzira zvakare nezuro pachipatara cheparenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavakati kusagadziriswa kwematambudziko avo kuitira kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanachiremba nhasi vasvitsa mazuva makumi matatu vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa. Vanachiremba ava varatidzira nhasi vakafamba kusvika kune mahofisi eHealth Services Board uko vati havasati vanzwa mindiro yezvichemo zvavakaisa. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati mushandirwi wavo haasi kuratidza hanya yekugadzirisa zvichemo zvavo. Dr. Ndoro vatiwo havachichidzirwe nezviri kutaurwa nehurumende zvekuti vachanyimwa mari dzavo dzemihoro, vachiti kwavari hapana musiyano sezvo mari yacho yavari kutambira isingakwani. Dr. Ndoro vati vanachiremba vane chido chekushanda mazuva ose kana hurumende ikavawanisa mari inoita kuti vaende kumabasa.
They said still incapacitated. Ende zviri kutaridza kuti employer wedu namanje asoda kutaridza kuda kureruka kuti titaurirane achikapacitate kuti tikwanise tichidzokera basa. I think mapepa makaona anabudisa statement rekuti varikutikatira masalaries. Izvi hazvitityisi nekuti iyo isalari yacho iri kukatsva ndiyo yatiri kuti haisi kuita sei haisi kukwana yatoti tadzisa kuita sei kuya kubasa saka kuti katira salari saka namanje tiringori incapacitated kuti katira kana kusatikatira iyoyo mari yanga isingakwani tiri kuti dai vawedzera mari yedu inochoti tikwanise kuramba tichiripota kuita sei kuenda kubasa. Saka naizvozvo macomrades tinongoramba tiri matrenches yedu tinongoramba tiri incapacitated kusvika vaisawo something on the table chiri tangible chiri sustainable because izvo kuramba chingo chiri incapacitated tinoda kuripota tichienda kubasa every day hatidi kuti.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe chiremba Dr. Len Moshoti avo vati havavhundutswe nekubviswa kwemari dzemihoro vachiti mari yavari kuwana haina pundutso.
Saka kunyimwa kana kusanyimwa zvakangofanana handizi. So let's fight for what is ours handizi. Kuda mari inotenga kwete nzungwidzi handizi.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vatiwo vanotoshamiswa nemashoko eHealth Services Board ekuti vaende kubasa zvichemo zvavo zvichitariswa vachiti pari zvino havatorina mari yacho yekuenda kubasa.
Even tikatoti tidzokere kubasa mangwana tinotoda but kuti kutaura chete without action hazvikwanisi kuti tidzokere kubasa mangwana tototi tadzokera kubasa nekuti mari yacho vanhu sekuona kwamatoita vatoshaya mari yekuya kusolidarity meeting inoi saka mari yekuenda kubasa mangwana hatizive kuti inobva kupi hatizive kuti inowanika kupi saka iyoyo ive health service board ndo vatori ne ne means zvego solve this impasse woti pa mali dzinokwana kuti tikwire makombi tichienda kubasa tichenge chikafu tiri kubasa asi kumbokumbira mari yakawanda sereke kuti tichenge mota kana kuti tivake dzimba kana kudii tinongodawo mari inongokwanisa kuti tiende kubasa zuva nezuva tichiwana chekudya tine pekugara tisingakwereti kana kutora maloni kuti tiuye kubasa.
Momo zvakare chiremba anga ari pakuratidzira apa Dr. Clapperton Magara vatiwo zvibvumirano zvavakanyorerana pasi nehurumende zvairatidza kuti mihoro yavo inenge iri yemadhora ekuAmerica asi ivo vava kupiwa mari dzemaRTGS dollar. VaMagara vati vana chiremba vachakwanisa kubhadhara pekugara pamwe nekutenga zvekudya vakatiwo pabasa ravo dzimwe nguva vanopedzisira vobatsira varwere vasina chauviri asi vakati zvazvichakwanisiki.
Chainyora macontracts edu achitaurwa kunzi mari yedu isusu tichange tichipiwa nemaus dollars. Zvazochinja munguva yese iyi zvese zviri kuitika kunze ukoko pakazonzi mari yedu takupohwa neiyoyi maRTGS iwaya angori kose kose ingouya ingori mubhengi. Asi mari iyi tichizvitarisa tose tinozviziva mazuva ano haisi siri mari inokwana. Vakawanda vedu tine marendi yatinobhadharawo sezvinongoitawo munhu wese. Tinodawo chikafu chekuti tikwanise kushanda. Kubasa kwedu kuuya kazhinji sachiremba ibasa rinodhura iro pacharo. Panoda kuti dzimwe dzenguva unotobudisa mari yako kuti ukwanise kubetsera kuti zvinhu zvifambe. Asi manje ezvino tasvika patasvika apa hazvichakwanisiki nekuti handitombogoni kusvika ikoko kana nditorina inini mari yangu yekuti ndikwanise kunge ndichiwana chikafu ndichikwanisa kubhadhara rendi. Kazhinji mari ndangonzwa kumaus dollars asi inini mari yangu yezvino tikada kuichinja inongosvika pakuti maybe 70 usa pakati pe 70 usa ne 100.
Kusavapo kwaana chiremba kukonzerawo kuti vamwe varwere kunyange vange vari muzvipatara vaburiswe hutano husati hwamira zvakanaka. Kuchipatara cheparerenyatwa ichi mumawadha nechitsama angangosara vanhu vashoma kumwewo kusina vanhu zvachose. Vana chiremba vari pasi peSenior Hospital Doctors Association vakazivisawo hurumende nezuro kuti vachange vachiramwawo mabasa kutanga mangwana china kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvemachiremba. Health Services Board inoti mutemo wehurumende wekuti vashandi vakasashanda havawani mari yemihoro. Sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vati nguva nenguva vanoita hurukuro nevashandi pasi peHealth Services Bipartite Negotiation Panel asiwo vakati zvimwe zvavanenge vabvumirana vana chiremba vanozoramba kuzvitambira. Vatiwo hurumende ichiri kuongorora dambudziko remari yevashandi vebazi rezveutano kuitira kuti rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano rinobatsira vana vechikoro reEducation Matters Africa Trust rinoti gore rinouya riri kuvhura chikoro chichange chichibatsira vana vanogona asi vachibva kumhuri dzisingawani. Chikoro ichi chinonzi USEP Community School. Mutauriri wesangano reEducation Matters Africa Trust uye vachange vari mumwe vadzidzisi vepachikoro ichi vaCollins Nyazenga vanoti chikoro chavo chichavhura mikova yacho chichitanga nevana vanenge vachiita Form 5 vachitevera zvidzidzo zvemascience chozowedzera zvimwe zvidzidzo nekufamba kwenguva. Vana vanenge vabudirira muzvidzidzo zvavo vanozotarisirwa kubatsirwa kupinda muzvikoro zvepamusoro-soro zvepasi rino. Ngatinzwe hurukuro yataita navanyazenga.
USAP yane 10 years ichiita basa iroro rekubatsira vana vanobva kumhuri dzine zvishaya vachivabatsira kuenda kuchikoro and tine vana vakaenda mayunivhesiti makuru makuru pasi rese ana akaita naHarvard, MIT. So apa taimboita sekaprogram but izvozvo taakuita sechikoro totora vana kunoita A level tichitanga tingoita masainzi chete and then toita tichiedera masubject tichienda chida.
Vana vamunosarudza ava munovasarudza nemutoo upi?
Makore apfuura aya taingoita based on my results at all level and then my essays anenga nyora one. But this is when I travel to January. Tichaita zvataita kudhara izvozvo kuti anonyora maessay avo and then toona mareport book avo sekudhara but tichaenderawo futi katest katitesta kuti mwana uyu anogona here maths anogona kuzohendla here chemistry and so based on zvavanga vachimboita before
tinozva kuti munotarisa vana vanobva kumhuri dzinoshaya munovasarudzawo sei kuti avabva kumhuri inoshaya ndo vanokodzera kunge vachipinda muchirongwa ichi imi munozosarudza sei kuti avanoshaya zvinokodzera kuti vazopinda muchikoro chenyu
zvakawanda tinoita tichingotrusta kuti vana havasi kunyepa and so far hatisataita munhu akatinyepera kuti inini iye achigara ake uborodhoko atori right ake obvati ndinoshaya ndinobva kuchitungwizi kana patinosanganawo nemunhu tichiita interview kana akanyeba zvinhu zvinongobuda muchingona kuti orit nyaya yatakanzwika paya paya yanga isiri nyaya chaiyo and then pamberi apo tinoda kusanganawo nemaparents tichivhizita vana mudzimba dzavo tosangana toti vana waonawo kuti ava ndo ndovari kushanda nemwana wedu tovazivawo kuti mwana ndovari kubva kutinzwisisana sechenedu kuti zvakamira sei tinyatsoshanda zvakanaka nemwana tinzwisisa chaizvo chaizvo saka hapana mukana wekuti vanhu vanogona kutinyebera nyebera zvimwe chaizvo
vanopinda muchikoro chenyu ichi vanenge vachizobhadhara here mari dzechikoro
tinoita zvekuti zviri need sensitive tichireva kuti tinechitarisawo kushaya kunoita munhu tichibvesa nekubhadhara kwawaimboita kana kuchikoro kwenyu maibhadhara $50 tinoti iyoyo $50 ndo yaunengochibhadhara pachikoro hatisi kuzoita zvongoti munhu anongouya mahara kupera asi kuto magonera aunoita ndo watinechitarisa kuti okay uyu munhu uyu kwaari kubva anogona kusvika pakadai so and then tichiita sapoti yemadonors edu anenge tichispanda pamwe imwe sapoti ichibva kumasubstudents from the past 20 years vachisapotawo a few students kuti okay uyu ari kusvika apa tochimishisa kuti ayambuke kurai
saka matotanga here urongwa hwekusarudza vana vachange vachipinda kulower 6 kana form 5
tatanga maapplications edu abuda ari due October 21 semonth asatata kuverenga kana aisa apinda kudai soto vatatanga kuverenga pari zvino tingoti vana vangu nyore maapplications avo pinda and then totanga kuverenga tichitaura kuti pamberi apa tokuita sei
pane tarisiro here yekuti vana vanenge vapinda kuchikoro kwenyu vanozokundikana kuenda kumayunivhesiti ekumberi uko nokuti vazhinji kumberi vanenge vachizotarisirwa kunge vachibhadhara zvikoro zvavanenge vachizoenda kumayunivhesiti ikoko vanozoita sei
saka mubvunzo wakanaka chaizvo isusu hatina mascholarship atinawo ekuti tinobva tati uyu tambira yako obva aenda kuyunivhesiti uyu tambira yako obva aenda kuyunivhesiti munhu akauya kuchikoro kwedu akaitawo 5 points anogona kunetsekawo pamberi apo mumwe anogona kuita 15 points izvozvo zvozonetsa kuenda kumberi sekuchikoro chipi nachipi zvatinoita isusu tichasiyana pachikoro chedu nemamwe maschools ndezvekuti tinotinyatsoshanda nemwana kuti amaximize kuwana nzvimbo kwake and gore rapera tatine wana 35 ithink 30 wacho vakawana nzvimbo hapana guarantee but usually good success rate
vanga vari mutauriri wesangano reEducation Matters Africa Trust vaCollins Nyazenga vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa naure Herald rinoti banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rapa mvume yekuti vanoita zvemari vachishandisa nhare mbozha vakwanise kupa vanhu mari yemusho asi banga iri rabvumidza kupiwa kwemari inongoita zana remadhora senzira yekuderedza kushandiswa kwemari zviri kunze kwemutemo. Bepa naure Newsday rinoti mari inodarika mazana mashanu ezviuru zvemadhora yaunganidzwa kuti ibatsire mukuvakwa kweklinika yeMzinyama kumangwe makore makumi matanhatu nematanhatu chirongwa chekuvakwa kwekliniki ichi chaparurwa. Chirongwa ichi chinonzi chakatadza kubudirira kwemakore nekuda kwekunetsana kwevagari. Iye zvinotoenda muchikamu chatinokupai zvinobva kuvateereri veStudio 7 kuti vazvitaurire vega mafungiro avo.
Vedu murugutora na anatani mungu. Muswa 24 September. Dakanga ndiri kumusha ku Zimbabwe. Munoziva kumusha zvinhu zvakaoma. Hazvina kumira zvakanaka. Vedu munosiriswa nematambiro rekuita vanhu. Nyangwe mabasa ari kutonetsa. Kuona mari dzacho zviri kutonetsa. Dai ivo vezvarupfu dai vainzwisisawo. Dai vaigona kupawo mukomana wechidiki anomuchamisa. Maybe zvaimira zvakanaka. Ndiri kuona kuti hapana chavakaita kana chimwe chete since pandongoenda kumusha. Ndoona kuti hazvisi kuchinja vari kutourayisa. Vedweka dai matibatsirawo. Zvekuti ivo dai vatibatsirawo pamwe chetewo nekubatsira kutoti ivo vezanupefu chete ndo vanongotya pasina zvavanoona. Avo vachembere vakura ke vanozoona kuti vochikafu kana mari. Vedweka dai vatibvirawo tsitsi zanupefu vapawo umwe munhu atonga. Tinoziva kuti vanhu vanoda hundire ndiye. Saka hundire ndiro hwavoka hunokwanisa vanhu nenzara. Ndo zvandinongochema vedu vanhu vamwari. Ndo zvandingakwanisa kutaura pano pastudio 7. Okay, ndinotenda vabereki.
Ini ndinopindura mashoko amunotaura Studio 7 namukoma Jonga kuti kana muchiti vamunangagwa vanogadzirisa nyika vanoti tinoziva kutambura kwevanhu vazhinji vanotambura munyika asi vanhu zvichagadzirisa nyika zvichatora nguva yakareba. Kugadzirisa kwacho kwamunoreva ndekupiko? Ivo vakatora nyika chingwa chichiita 90 cents iyo zvino chingwa chiita $10. He is busy listening the situation. Saka kugadzirisa kwacho ndokupi kana iye achiwesina situation? Akatora nyika fuel ichiita $30. Izvino fuel yakuita $13, $15. He is busy listening the situation. Iye achitaura zvokuti unogadzirisa. Kugadzirisa kwacho ndokupi kana iye achiwesina situation? Vakomana tibatsiri ivo mutibvunzire mukuru uyu kuti unodaurewa kugadzirisa kwerudzii nomutoo upi? Ndatenda hangu. Chafara ndikanzwa voice rangu richibudawo pastudio 7 pachirongwa chenyu nokuti havarume chanzwa nenhamo tatambura tasvika pakugumirwa pakupfirirwa hatisina kana nesa ano muno munyika. Varume ava mweya uyu handizivi kuti ndo vachimbozva matsamwira atakaita sevanhuka takagumbuka zvinhu zvisingabetseri zvokuti pakangobita munyama kuti tinosangana kuona namaziso panodamburanwa chaiko nokuti takagumbuka zvisingaiti.
Vamusoro vashamwari vestudio 7 koko kuwashington dc koko kuamerica ikoko inini ndinoti nyika yedu zvakaoma. Chizwaiwo mukadzi wemutungamiri wenyika ugazva bridge zvaanotaura madisa anoreketa kuti tazviona akadai endai kuchipatara. Uende kuchipatara unorapwa ndiani? Mushonga wacho uripi? Unorapwa uripi mushonga wacho? Kuti wabatwa nechirwere inandozoti munovanhu vari kuvapabonde zvakadai. Saka wabatwa nechirwere ipo unorapwa nei? Madhokota acho ari kura hapwi mari hadii. Une zvipatara here zvake zvaanotiurai? Ndo zvaari kurape vanhu vacho.
Mangwanana akanaka kustudio. Tisu vateereri vanoteerera studio, ndangoti nditaurewo mazwa angu andinoda kutsigira maererano nemutungamiriri wedu iye aripo uyu Munangagwa. Munhu akangozvigadza asina kana nesiginecha yaakasaina kuti ndava mutungamiriri. Ndosaka muri kuona zvizhinji zviri kutomunetsa, nekuti pachigaro apa panotogarwa kana wazodzwawo neanga ari pachigaro. Zvinouya haana kutombobvira akazodzwa. Dai anga ari mumwe munhu anati anga tida kutoitwa hiroka, dai akurumbidza asiya. Vana vezimbabwe vachiine tariro yekuti kuda zvinhu zvingatinakire. Zvino mukuru uyu haasi kuda, ane madyo aasiri kugona futi kushandisa. Nyika yatambudzika, nyika yadzungaira, vanhu vafa nenzara, vanhu vari kufa kuzvipatara uku. Iye kuti anyatsonzwisisa kuti chimiro chakamira sei haasi kunzwisisa.
Vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo haane nechekuita nestudio 7. Tinokukai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zvinenge zvichiitika.
Vatereri, sangana ineni Blessing Zulu pa Monomta pa Crown Plaza Hotel kubva na 6 maneru kushika na 8. Tichange tichita hurukuro yakanangana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti Zimbabwe ingatora gwara ripi kana kuti state of the nation which way Zimbabwe. Vadare vedu vanenge vachisanganisira vajob scholar ve MDC, Amai Linda Masarira Kaingidza ve lead, Vapo Mangwana Vezanu PF, uye Nyanzvi Mnyadzezo Upfumi, Dr. Prosper Chitambara. Musa Kanganwe kuuya kuchirongwa ichi apo Studio 7 inenge yakabatana ne Media Center. Munokwanisawo kuona zvatinenge tichikurukura padande mutande reFacebook pa VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7.
Vateereri musakangana kuti musangano uri kutaurwa na Blessing Zulu uri kunhasi maneru ano kumona Matapa Hotel muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvichitevera mwedzi yakati kuti yekusagadzikana mune zvematongerwo enyika mushure mekubviswa kwevaive mutungamiri wenyika muSudan vaOmar al-Bashir avakanga vatonga kwemakore akawanda. Hurumende yakafanobata matomo munyika iyi yave kutsvaga nzira dzekuti Sudan ibviswe panyika dzinonzi neAmerica dzinotsigira Ugandanga. Sangano reEuropean Union raratidza kusagutsikana muurongwa hutsva hweBritain hwekuti hutambirwe pakubuda kwayo mugungano iri. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vakazivisa nezveurongwa hune chipiri vachiti vakanga vakanangana nekupedza kusawirirana kuri panyaya yemugano weNorthern Ireland neRepublic of Ireland uyo unenge wave kunze kweEuropean Union kana Britain yabuda. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nasi tiri kutarisa nezveurongwa hwekubvisa pachigaro mutungamiri wenyika vaDonald Trump kana kuti impeachment vachipomerwa mhosva yekushandisa ofisi yavo zvisiri izvo. Nhengo dzebato rinopikisa reDemocratic Party dziri mudare reparamende dzinoti dzinotarisira kunge dzatora danho rekupomera vaTrump mhosva panosvika zororo reThanksgiving iro ririko musi wa28 Mbudzi. Dare repasi rinogona kupomera mutungamiri wenyika mhosva asi ozochenurwa kana kuwanikwa aine mhosva nedare reSenate. Asi panyaya iyi dare reSenate ndiro rine nhengo dzebato riri kutonga reRepublican Party dzakawanda. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe uye vachiongorora zvematongerwo enyika vaPromise Sunday.
Mafambiro aluza nyaya yacho tinoro danho ratovapa advanced stage nekuti maopinion ari kuitwa ose emaamericans atoti mapolls haya ari kuratidza kuti almost 47% or close to 50% yevanhu vari kunzwa opinion yavo vari kuwirirana nekuti Trump abiswe pachigaro. Zvinova ndizvo zvinoita kuti venhengo dzeparamende ava vawane simba rekuti vafambise nyaya iyoyo. Saka tiri kuona kuti zvinenge zvasvika panguva yerumanhanzombe chaiyo.
Asi munoona vachibudirira here neurongwa uhu tichionawo kuti handi maDemocrats ese kana kuti nhengo dzebato reDemocratic Party dzese dzingadai dzichitsigira pfungwa yekubvisa vaTrump pachigaro?
Tinofunga kuti mazuva mashoma ari kuteera aya achanga akakosha kuti tinyatsoziva kuti zvinobudirira sei nekuti purosesi yacho yekuva impeacha inodawo kuti pange paine nhengo dzakati wandei dzeparamende dzinotsigira. Saka pari zvino zvirikungoitika ndezvekuti tiri kuona kuti pane vamwe maRepublicans vekupato raTrump chairo vari kutsigirawo nyaya iyoyi. Saka zvinogona kuti shatire kuna vaTrump nekuti kana nepati yavo yemaRepublicans vamwe vacho vari kutotsigirawo kuti vabve pachigaro zvinogona kuvaomera.
VaTrump vakanga vapomerwa mhosva nedare repasi, tinoona kuti dare reSenate rinozonzwawo zvakare nyaya iyi richiona kuti vaTrump vobviswa here muhofisi kana kuti kwete. Munoona zvichibudirira here izvo?
Zvinogona kubudirira mukoma nekuti nyaya dzacho mafambiro adziri kuita ndeyekuti humbo nehumbo huri kuuya hunenge hwakati wandei. Saka uyezve gweta ravaTrump iyo unonzi Rudy Giuliani une zvaakubudisawo zvaanotaura zvinogona kunge zvichisungirira vaTrump saka nyaya yacho mafambiro ariuita ndeyekuti vaTrump vamunhu anoda kutaura zvikuru kwazvo saka mukutaura kwavari kuita kuvari kutaura zvakawandisa zvimwe zvacho zviri kuwanzwa zvichivasungirira saka hazvizivikani ndinogona kungomuka makuseni vataura zvimwe futi zvinogona kuti vasungirira kuenderera mberi saka nyaya yacho inenge todoongororwa zuva nezuva tichiona kuti iri kufamba negwara rakaita sei
ko iyo nguva yavari kuzvipa iyi ivo madhemokrats yekuti vanogona kunge vakuvapomera mhosva munoona ichisvikika here tichiona kuti inyaya inenge ichitendererai
nguva yavari kutaura iyi tinoona kunge nguva pfupi hatizivi hezu pavakatsika asi nguva yacho inenge yati nguva pfupi nekuti pakutirazvo zvikabao kuti impeachment isvike pakupera pachange pachitambwa politics dzakawanda dzimwe dzekunonoka kuti mainvestigations aitwe dzimwe dzekuti mahearings acho asakutire saka time yethanksgiving hatizive hedu pavakatsika tinogona kudaro vaine humbowo hunotosvikisa hwekuti hunonetsa kuti papolitics dzacho dzirambe dzichitambwa asi usually impeachment inogona kutotora kana mwedzi mitanhatu chaiyo kuti process yacho idarike saka hatizive hedu kuti pavakatsika ndepapi asi vari kuratidza kuti ivo vanenge vane chokwadi nezvavari kutaura
vanga vari chizvarwa chezimbabwe uye vachiongorora zvematongerwo enyika vapromise sunday vari parunare kudunhu resouth carolina muno muamerica nestudio 7
Chijaimpaka, esingo ekurwisa nai.
Nako kambo kari kupisa pari zvino ngaibake kubva kuna Freeman achitsigirwa namukoma Alec Macheso tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende vakaratidzira zvakare nezuro pachipatara cheparirenyakwa muHarare vachitsutsumwa nekwavakati kusagadziriswa kwematambudziko avo kuitira kuti vakwanise kudzokera kumabasa sangano rinobatsira vana vechikoro reEducation Matters Africa Trust rovhura chikoro chichange chichibatsira vana vanogona asi vachibva kumhuri dzinoshaya tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndekusiyai mina Chris Gande